Vana soro jena vaivarere havo muapwa dzemakomo havana havo kunge vanyanyopotsa paya pavakati mudzimu wakuparonda wati nhunzi dzikudye. Iri ndiro dambudziko rawira nyika yeZimbabwe kuti vashandi vehurumende vari kuratidzira vachiramwa mabasa uku mvura ichirambira mudenga zvapowo kuti upfumi hwenyika hubva waenda kumawere. Mutungamiri wesangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfela Nijabangwe vanoti svondo rino dambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari ranga ratonyanya kuwedzera izvo zviri kukanganisa kuita basa.
Izvi zviri kuti netsei takapedza toona kuti pangaite here an improvement and in supply, but at the moment it's difficult because my supplies, particularly this week, a little bit dry. When we are expecting to be my companies that are starting to open.
Mashoko aya atsinirwawo nenyanzvi munyaya zveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Vamwe vari kurarama mumapiu, vamwe vari kungomukira vachitenderera kungopedzerereka neHarare yose kana nemaguta ose vachitsvaga mafuta asikuwani. Paanenge achiwaniswa pacho iko zvino yanguva mvengezenge, yanguva nyonganyonga, parere pasina kana kugadzikana chaiko.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mutungamiri weMisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu vaudzawo Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Dambudziko rekushomeka kwemafuta emotikari rinenge ratiwedzerei kubva pamazuva apfuura. Tikatarisa svondo rineri vanhu vazhinji taida kuendesa vana kuzvikoro nazvino kuti uise mafuta motikari yekuti uende kubasa nekuita zvinhu zvakasiyana siyana ratoo dambudziko. Magaraji mazhinji anotengesa mafuta haana chainacho. Ini pandapedzisira kumira ndamira maawa anogona kuita ndikati 8 hours ndiri muchiu kuti ndingowana mafuta anoita 15 liters chete yekuisa motikari. Ukaenda pablack market mafuta aya akutengwa unoita 30 bond for 5 liters.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKelvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa avo vanga vachishanyira Zimbabwe mazuva apera vabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Dambudziko racho ratemesa musoro and ririkugadza vazvitoro ruzhinji and chimwe chinhu chandingange ndava kutaura ndechekuti mitengo yezvokufambisa yemabhazi nemateksi yakakwira.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo? Tabvunza Dr. Kanyenze.
Tingatarisiri kuti toro tarii racho ingagonokurumidza kuwanikwa. Ndingiti chinhu zvakenyu musika wosvika wakamhara muna October uchivhura muna April zvinhu zvacho zviri kuna mari yokunzi zvakawanda. Saka naizvozvo tinoona kuti hapana chatingaone chingatipe tariro yekuti zvinhu zvichingakurumidze kugadzirika.
VaJabangwe vativo sevemabhizimisi vanoda kuti vagare pasi nehurumende kuti varova nemasoro kuti vopedza dambudziko iri sei.
Izvizvi nyaya iri kufanika redzii saka tinoda kuti ndozvatinotozombotizombogara pasi nehurumende.
Gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vati sezvo vari pazororo havana zvizhinji zvavangataure kunze kwekuti tinzwe kubva kune vakafanobata chigaro chavo retired air marshal Perence Shiri.
Nekuti handiko kumushaka handisi kuziva kutaunhu kwacho kuti kwakamira sei kuti mari padiki. Unoda munhu ambobvunza but handisi kuziva hangu namafigures achona ndinomaona pamapepa ndinotora ndinoona sokuti mawithdrawals haasati aita that bad but naturally pagara pachingova ne pakaita gap rokuti pakamboita chaikwa bhafa pakati apa pakamboti nechei nokuda kwemacristmas edu aya anamanyu nekurima nokufamba ndesofo zvakambokonzerawo maproblemu.
Hatinokwanisa kubata vashikiri kana gavhuna weRBZ vanopa mari yekunze kutenga mafuta aya Dr. John Mangudya sezvo vaviri ava vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndine Blessing Zulu.